Kushaika kwa vakosi Anan kwa zilikuwa ni muri yavo pamwe nevesangano rekosi Anan Foundation au vati va Anan vashaika mushure mekurwara kwenguva pfupi pfupi. Mapato ezvematongerwo enyika yemuZimbabwe anoti ari kushushikana zvikuru nekuenda kwamupiganebwe kwaita vaAnan. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vadouglas Ngonzora vaudza Studio 7 kuti vaturukirwa zvikuru nekushayika kwavaAnan panguva iyo vanga vari mubishi kuedza kupedza gagava remuZimbabwe rine chekuita nesarudzo.
Sebato reMDC tinonzwa kusurukirwa zvikuru nekufa kwavakofi Anan. Vakofi Anan takaenda kunovaona kuGeneva tichivakumbira kuti vagadzirise nyaya yemuZimbabwe kuti tive nesarudzo dzakachena. Saka takaenda tiri masecretary general emapato matatu MDC njini ndakaenda MDC inotungamirwa naprofesa Washman Ncube Mire Mushai pamwe chete na Fortune Chasi. Takaenda kuGeneva kunoona vakofi Anan tichivakumbira kuti vampedze gakava remuZimbabwe rine chekuita nezvesarudzo. Vakauya vakofi Anan nevamwe vavo vakaona vatungamiri venyika vatungamiri vematongerwo enyika vese vemuZimbabwe. Chavakanyanya kukohomekedza muZimbabwe runyararo. Vakati ivo kana uyo anenge ahwina maelections anofanira kuziva kuti kune vamwe vanofanira kunge vachionekwawo muZimbabwe muno. Saka vakanga vari munhu akazvidukupisa asi vaine njere dzinotyisa. Vakanga vari munhu aida nyika yeAfrica kwete nyika yavo chete yeGhana. Saka tinozwa kusurukirwa zvikuru nekufa kwavaAnan. Saka isusi MDC tinoti vana nevazorore zvavo murugare.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kutizwe pamire bato ravo pakufa kwavaAnan, asi mwenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachiwanzotaura vakarerekera kudivi reZANU PF vatafadzwa mugwadi vati kufa kwavaAnan kurasikirwa zvikuru kwaita mhuri yeZimbabwe.
Mhuri yemuAfrica nepasi rose inorwadziwa nekurasikirwa negamba guru rakaita sevakofi Anan. Mwana wataidada naye kubva vari kuUnited Nations, munhu wakasimudzira zita renyika yeAfrica kuiisa pane chimwe chinhanho pasi rose rino. Saka vanhu vose tinorwadziwa, tinochema nemhuri yekwavakofi Anan, tinochema nemhuri yekuGhana, tinobatana nepasi rose nekuchirangarira mabasa akanaka akaitwa navakofi Anan kunyanyanyanya tondera zvakaitika kuKenya 2007 mediation kana kuti kubatanidza kwavakaita mapato kuKenya mushure mekunge kwaita mhirizhonga yesarudzo kunotitaridza donzvo ravanga vaiva naro rokuti Afrika ibatane, vana vemuAfrica vasiyane nemhirizhonga uye vayanane vasumudzire nyika dzavo. 41 days dzekukurukura nemapato avanaiki bhaki navaodhinga kuti vabatane mhirizhonga ipere muKenya. Zvinhu zvinotifadza, zvinoita kuti rangarire mabasa akanaka akaitwa nemukomana.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati vaAnan munhu agara ane chido chekuti Zimbabwe ive neutongi hwejekerere uye kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzicherechedzwe.
Kwauya panguva yavanga vari kuzama chose kuti vayananise vana veZimbabwe, pave nekuyanana, pave netsarudzo dzakanaka munyika. Saka tinangoti panyaya iyoyoyo tinoona kuti Zimbabwe yarasikirwa nenyaya yekuti vaAnan nevamwe vavo vanonzi maelders vanga vari kutsvaya kubva makore apfuurayo kuna 2008 kuona kuti Zimbabwe inofamba zvakanaka, kuona kuti Zimbabwe inoita sezvo zvakanaka zvakare munyika munge muine runyararo. Vanga vaine chido chose vaAnan chekuona Zimbabwe ichibudirira. Vanga vaine chido chose chekuona utungamiri hwejekerere huchinge huchiuya munyika munomu. Naizvozvo tinoona senge kufa kana kuti kushaya kwavaita vaAnan kurasikirwa kwakasimba zvikuru kumhuri yeZimbabwe, zvekare kurasikirwa kukuru kwaitikazve mumhuri yepasi rese nekuti vanga vari mutungamirizve pasi rese sezvo vaimbove kuUnited Nations. Zvakare vanga vari umwe wavatungamiri vanoremekedzwa chose muno muAfrica, vanga vachitsvaya kuti kana kuti kuzama kuti vanhu ngavayanane dunhu reAfrica ngarifambire mberi, pave nesarudzo dzakanaka, pave neutongi hwejekerere, pave zvakare nenyararo nebudiriro. Saka tingangoti Zimbabwe, Africa nepasi rese yarasikirwa zvikuru nemutungamiri uyu vaAnani.
Vasati vasiya basa semunyori mukuru weUnited Nations, vaAnani vakatumira nhume kuZimbabwe, amai Anna Kajumuloti Bayijuka, kuti vazoongorora chirongwa chehurumende chekupwanyura vanhu dzimba cheOperation Murabatsvina muna 2005, icho chinonzi neUN chakasiya vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe vasina chekubata uye vasina pokugara. VaAnan vakaitwa munyori mukuru weUnited Nations kubva muna 1997 kusvika muna 2006. Apo vaive kuUnited Nations vakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize muna 2001 uye vakashanda zvakasimba mukuvamba chirongwa cheGlobal Fund to Fight AIDS. Vakatanga kushanda muUN muna 1962 vari kubazi reWorld Health Organization, vakakwidziridzwa kudzamara vave mutevedzeri wemunyori mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwerunyararo. Mushure mekusiya basa kuUN, vaAnan vanga vari pachigaro veCoffee Annan Foundation pamwe neThe Elders. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.